vemasangano akaita secommunities in action platform kana kuti CAPE avo vakaita tsvakurudzo kudu remasvingo vanoti uwandu hwevana vari kusiya chikoro huri kuramba huchikura sezvo vamwe vagari vanonzi vanofanira kubviswa munzvimbo idzi havasati vapedzerwa nematare edzimhosva. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa muCape vakudzai Mashave vanoti zviri kuitika izvi kutyora kodzero dzevana dziri pachikamu 75 chebumbiro remutemo renyika.
Over 1,000 students have been affected kuenda kuzvikoro nenyaya yemaforced evictions which is a clear violation to section 75 in order about the right to education.
Mumwe mubereki akadzikwa kwamushandike ave kugara kwachivi amai Esther Gama vanoti vana vavo vana kusanganisira vaiva mufom 4 negrade 7 vatotadza kupedza zvidzidzo zvavo.
Ini ndirikutonyatsondirwadza because vana ava ndangana tatobhadharira umwe mukomana angaifanirwa kutonyora fom 4 manje atoafektika handizivi ndichaita sei.
Sabhuku chikutuwa vekuzero famu vahenry makusha vanoti vakavaka zvikoro izvo zvisisina vana uye zvichasara zvave matongo.
Zvinhu zvese izvi maevictions zvatibadza zvatirwadza chaizvo pakuti vana vakawanda chikoro havachatoi ndizvo vatogara misha totambura kuti chikoro tichazonotanga zvekuvaka chimwe kune vanhu vanga vachinyora fom 4 vakanyora fom 6 vachanonyora kupi kana vanhu vadzira.
Amai Ruvara Zvembungu avo vave kugara mudhorobha remasvingo mumusha weVictoria Range usati wapera kuvakwa uye usina mvura nezvimbuzi vanoti vave kunetseka kuwana mari yekubhadharira vana zvikoro zvitsva pamwe nekutenga zvese zvinodiwa zvitsva. Vamwe vabereki vanoti vana vavo vambopona mushure mekunge sangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights rakakumbira dare remajistrate kuti ribvumisa kudzinga vagari 16 avo vakapikisa mutongo wekudzingwa kwavo kudare reHigh Court mumasvingo. VaPhilip Shumba vanoti dare remajistrate rakatenda kuti vamwe vagari vambogara pamisha yavo nyaya yavo ichinzwikwa kuHigh Court.
Kudzokera zvakare kwamajistrate kwakatangira nyaya ikandoita chikumbiro chekuti takamirira kuti apilu ipere vanhu ava ngavabvumizwe kuti varambe vari panzvimbo pavanga vachigara. Saka nezuro dare rakapa mutongo chibvuma kuti vanhu ivavo ngavarambe vari ipo panzvimbo yavanga vachigara vasabuda kusvika nyaya yavo yapedzwa kuHigh Court.
Studio 7 yakundikana kunzwa divi rehurumende panhau yekodzero dzevana vari kusiyiswa chikoro sezvo gurukota rezveminda rinove riri kutungamirira chirongwa ichi Dr Inshas Masuka vange vasingadaire nhare mbozha yavo kana kupindira mibvunzo yatumirwa neStudio 7. Asi mumashoko avo avakabudisa manheru vakabatana nemamwe makurukota emapazi anoti rinoona nezvemukati menyika rinoona nezvekutongwa kwematunhu amwe nerinoona nezvekuvakwa kwedzimba nehurumende. Dr Masuka vakati hurumende haisi kurwadzisa vagari ava asi vanofanira kubva pavakazvigadza zviri pamutemo vachiti chirongwa ichi chichiri kuenderera mberi. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba.